manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manheru akanaka vateereri tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechitatu chivabvu 17/2023 makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC City. Ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Muchungamiri wenyika yeMozambique vaFelita Nyusi vasvika muZimbabwe nhasi murwendo rwavo rwemazuva matatu. Mutungamiri webato rinopikisa Citizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vanoti bato ravo rapedza urongwa hwekutsvaga vacharimiririra musarudzo. Vagari vekumasvingo votyira kupararira kwechirwere chekorera nekuda kwekushaya mvura. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika yeMozambique vaFelipe Nyusi vasvika munyika nhasi murwendo rwavo rwemazuva matatu rwekusimbaradza kudyidzana pakati penyika yavo neZimbabwe. VaNyusi vabva vapinda mumusangano nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kumuzinda wavo weState House muHarare. Vatsigiri veZANU PF vakawanda vaendeswa nemabhazi kunhandare yeRobert Gabriel Mugabe International Airport kunochingamidza vaNyusi izvo zvinonzi zvakanganisawo kubhururuka kwendege sezvo vatyairi vendege vanzi vambomira panhandare iyi nekuti pange pakazara vatsigiri veZANU PF ava. Mutungamiri webato rinopikisa Citizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vanoti sarudzo dzekutsvaga vachamirira bato ravo musarudzo dzemakanzuru nematare eparamende dzapera kunze kwenzvimbo mbiri chete. Vakawanda vanopikisa bato iri vari kuti zviri kuitika zviri kuratidza kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka sezvo pane nguva yakareba pasina kuziviswa zvabuda musarudzo idzi. Ngatinzwei hurukuro yataita navachamisa.
Isusu tine consensus candidate. It's a disruptive selection method. Isati yakamboonekwa muAfrica muno. Ndo democracy yepamusoro-soro yakaitaura inonzi democracy. Kuti vagari vane simba vatora simba ndovanosarudza macommunities avanogara munzvimbo dzavanogara kuti mutungamiri wedu vatinoda ndiniki. Saka masara kumashure izvozvo kana muchungwa tihaisati zvakapera zvakatopera kare vanhu vavuzva vatungamiri vavo tangosara neHarare chete neBrewers mumadhorobha matakati aiwa vazhinji vacho vamwe variko kuti nemacity MPs. Saka hai hatidi kukurumidza kufurusa kana kushaisa mufaro kune vamwe vachiri kuita basa. Nekuti kuona kuti vanhu vanosarudza vatungamiri vavanoda zvichatendedzwa muchinguva chakakwana asi kumwe kweseko basa rakapera takatobura bhodho zvokuti kana musina kudya kuratidza kuti naitwa vatorwa asi kana muriyope vobwo vari kudya vanoziva kutoti aiwa yakaibva samba kodhi ikatakurwa chatosara kwatova kuita isusu vandazva togeza maoko.
Asi mungati vanhu ndo vakasarudza here apa kana kuti vari kusarudza vatungamiri vavanoda nekuti vamwe vanenge vari kuti vachamisa ndo vanenge vapuwa masimba akawandisa ekuti ndo vanenge vachitoona kuti ndiani akwikwidza.
Zvino vachamisa vava Mwari. Mwari ndo vega vanosarudza vanhu ndo vane simba guru rokuziva kuti anopinda ndiani kusapinda vanhu vasarudza utungamiri hwavo. Ndongova mutungamiri changu chete ndiri muchairi wechikepe kuti chinge chifamba zvakanaka. ZANU PF vada kunge vachijairira kuti tivaudze kuti taapakati bhinya hariudzi hariri dzirwi huru kuti uyai kuno Awende kumapero weta msangano wa matere kuti ndio chirubu changu chembudzi ndio madiro chingetera ndio mesipotora ndio mesheche wa mufaro wakadiko kufarisa zvakadaro wokuita muchato nebere kuti bere uya upinde muchirubu changu isati fambe chidaro takavhara takasunga togara chichara chichisunga wanisunga dazi nyika iri kufara nyika inozva tiri kushandisa vatungamiri vayo leso vanopinda masabhu kumadhishe mabhizinesi vana musina bhizimusi vese munharaunda vemachechi vari kuziva kuti vakapedza uye vari kuronga zvinhu zvavo munharaunda vachiita kutwawo kugadzira muchato mukuru.
Vamwewo vari kuti rimwe dambudziko ramubato nderekuti vari kutaurira bato vanenge vaita vashoma zvekuti dzimwe nguva kana vatori venhau vanotombonetseka kuti votaura nani kana vasina kubata vachamisa vasiziva namuzvari maere chete.
Imakambona kuti miromo inoita miviri handi muromo ndoumwe nzeverindo dzinoita mbiri maziso ndaita maviri makumbo maviri maoko maviri muromo ndoumwe nekuti haungaiti miromo miviri mburi yo dzikawandisa hamuzozivi panopinda nemuvengi. Saka hai ndichakarongeka isu tine mutauriri wechete ini handitomboizi mutauriri ndiri mutungamiriri. Mutauriri ndiwo aripo nemuteedzeri wake ndio basa ravo iroro.
Bato renyu rakambovimbisa mazuva apera yekuti mune urongwa hwekuti mumboende kunyika dzemusadhak muchinovapira nemamiriro akaita zvinhu munyika. Mungatudzwa kuti zviri kufamba sei paurongwa iwo?
Nyika dzese dzemuno musadhak nemuafrica dzagamuchira dzava neurongwa dzava nemazano dzava nemashoko ezvekuita nesaridzo dzemunyika yezimbabwe. Takavaziisa tinovaziisa uye tine mufaro kuti zvose zvatakataura nezvose zvatakavapira vanonzwisisa kuti zvechokwadi tine dambudziko munyika muno.
Makashanyira nyika dzakasiyana siyana here kana kuti makangotaura neiro gungano racho resadhak chete?
Kutoshanyira kuti titaure kwese tichachiri murutsokaka hakuna chinoona wakagara. Munoziva kuti vakuru vakati hakuna chinoya mironga ngwena inodya chebamba inesi hatizedu ngwena asi takadzidza ipapo kuti zvinhu zvinofanira kugadzirwa nekutoshambirwa.
Mutungamiri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vari parunare muHarare. Zvichakadaro mutauriri webato reCCC muzvari Fadzai Mahere vashora zvikuru utungamiri hwava Emmerson Mnangagwa vanova mutungamiri wenyika vachiti vari kutonga nedemo zvave kutodarika zvaiitwa namushakabvu Robert Mugabe. Muzvari Mahere vati vanopikisa vari kushungurudzwa nekusungwa. Vange vachitaura pamusangano weGeneva Summit for Human Rights kuSwitzerland. Vanorwira kodzero dzevanhu vakawanda vange vachichema-chema pamusangano uyu kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyika dzavo nenyaya yekutyorwa kwekodzero dzevanhu. Asi sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera, tabata vanokokera bato reZANU-PF mudare reparamende vapupurai togarepi, tikatanga nekuvabvunza nezvemashoko ekuti vamunangagwa vari kutonga nedemo.
Vamunangagwa kwatiri isu tinoona vari munhu wakanyorova zvikuru nokuti mimwe misikanzwa yatinoona inoitwa navana veZimbabwe zvikuru vanowanikwa mumaopposition parties akafanana neino tungamirirwa nana Mahere ndeyokuti dei vazhinji vavo vachitova kujere zvatiri kutaura pano. Asi mutungamiriri wedu wenyika unoda kumbotora kuita mwoyo murefu navanhu vanotyora mutemo navanhu vanosvibisa zita renyika navanhu vanotanga nyaya dzavo kana vaona vanhu vanoshanya kana kuti vanhu vanenge nguva yamaelections kudai vanotanga kutaura zvimastori zvavanga vasingambotauri nguva dzose.
Asika vamwe vari kuti vanopikisa kunyanya ndoo vanenge vari kusungwa vatogare pe vasingapuwe mukana wekubvisa mari yechibatiso veZANU-PF vari kunzi vanongobata voregwa kana kuti catch and release.
Vanhu vose vari kusungwa. Ini kuconstituency kwangu kwandinobva kune vamwe vokwedu vakatoonekwa vachiita musikanzwa vakatosungwa vanotova muchitokisi izvozvi. Saka hakuna usingasungwi. munhu wose unosungwa munhu unozonyuma mari yechibatiso netsika yokudzokorora mhosva imwe chete toti wapuwa bail nhasi waudzwa kuti usanoita chakati nechakati mangwana wochiita inyaya yekuti vane vachida kutsvaka publicity wozorwadziwa ava mukati mazuva awandisa nokuti ndiwo arwa nomutemo.
Ko munoonawo sei nyaya yesarudzo dzekutsvaga vanomirira bato reCCC?
Zviri kuramba zvinhu zvacho zvaunongoziva kuti chimhuka changa chichingodimbuka dimbuka chichingodambuka makumbo acho chichingoti chikadai vanhu havasi kupindirana ivava nokuti pati yacho inotungamirirwa nemunhu mumwe chete haina structure haina bumbiro romutemo kutoramba kwazvo ukaona vanhu vachikonewa kubudisa kuti ndivanani vachavamiririra ko vachavasapota vanozoziva rini kuti uchavamiriri wedu ndiani
asi kavanotiwo nemiwo mubato menyu esarudzo dzacho dzinoitawo mutauro takaona vamwe vachiitawo mhirizhonga dzimwe dzacho dziri kunzi dzidzokororwa.
Aiwa, munhu wose unoda kutonga vanhu vose vanotoda kuti dei ndaitawo nechigaro kuzanu PF ndikaitawo kansela ndikaita MP saka panonge pachigaro munototi mumonototsipa wakanyange dai muchitraina kuti mugonotamba neimwe timu muchitotraina muri timu imwe chete.
Vanokokera bato rezanu PF mudare reparamende vapupuraito garepi vachitaura vari parunare kusouth africa. Apo paine kushushikana munyika pamusoro pekukura kwedambudziko rekushandiswa kwezvinodhaka kunyanya nevechidiki, mamwe masangano evechidiki kuBulawayo ari kushanda nevamwe vechidiki kuedza kurwisa dambudziko iri. Kudzanai Musengi anoti panyaya inotevera.
Pachidziro chechimwe chezvitoro zviri paPumula South Shops mumusha wePumula South muBulawayo pane zvinyorwa nemifananidzo zvakaitwa nependi yemavara akasiyana-siyana akajeka zvekuti vakawanda vanotomira vachiyeva kana kuda kunzwisisa kuti chii. Zvinyorwa nemifananidzo iyi zvinotaura zvakasiyana-siyana pamusoro pedambudziko rekunwa kana kuputa zvinodhaka zvichikurudzirawo vechidiki kunyanya kuti vasaite zvekunwa kana kuputa zvinodhaka uye zvakaitwa nevamwe vechidiki vachishanda nesangano reYellow World. Gogo Patricia Ndlovu ndiwo muridzi weAyeto Sports Bar apo panove nezvinyorwa nemifananidzo iyi. Vanoti vakabvuma kuti pachitoro chavo paitwe izvi nekuda kwekuziva dambudziko rakatarisana nevechidiki kunyanya munharaunda mavo. VaPrince Saurombe mugari wemupumula South. VaSaurombe vanoti vane mwana ari kusecondary asanganawo nedambudziko rekunwa nekuputa zvinodhaka zvekuti pamwe ange ave kutomborova kuchikoro. Vanoti vanoona chirongwa chakadai chichibatsira kukurudzira vanhu kuti vataure nezvedambudziko iri izvo vanoti zvinobatsira kuti ripere.
Inini ndatoonetseka because dambudziko iri rakatozopindwa nemumba mangu kukubatsire vanhu kwari kuita vakomanawo kuti dambudziko iri ritiperere. Dai vachifamba nemuzvikoro macho imomo vechienda vechinyore midhuri yavo iyoyi zvaari kuita izvi vanonge vachitobatsira zvakanyanyisa nguva saite kumabhawa kuno chete.
Pride Mjoli ndiye mukuru wesangano Real World anoti chirongwa chezvinyorwa nemifananidzo ichi chiri kuitwa pasi pechirongwa chinonzi Key to the City icho vari kuita nemamwe masangano evechidiki vachitaura pamusoro pekukosha kweutano hwepfungwa kana kuti mental health. Pride anoti maonero ake ndeyekuti chirongwa ichi chiri kubatsira kuti vanhu vataure nezvedambudziko rekunwa nekuputa zvinodhaka.
Mayoung people vari kunyanya kuita zvinhu zvemadrugs tiri kuona madrugs manyuwani every now and then. Saka it is best kuti titry right now kuti create maconversations around that as well. Ndo saka tichiita mamural painting in public spaces kuti acommunicate nemayoung people edu.
Mumwewo wechidiki ari kushanda muchirongwa ichi ndimuono wenkosi Ncube uyo anotungamira sangano revechidiki reSave a Soul, Save a Life rinoshandisa zvinyorwa nemifananidzo mukukurudzira vechidiki kuti vasiyane nezvinodhaka. Anoti maonero ake ndeyekuti vechidiki vanopedzisira vaita zvezvinodhaka nekuda kwekushaya zvekuita nekusamira zvakanaka kwakaita upfumi.
Tine nyaya yokuti munhu anenge akaroyiwa but haisi nyaya yokuroyiwa haisi nyaya yemuti but it's a challenge of depression yekukura uchina chinhu vanhu havana basa so they end up
doing those things.
Kunze kwekuita zvezvinyorwa nemifananidzo izvi, The Yellow World vari kushanda nemasangano akasiyana siyana yevechidiki vachipindawo muzvikoro vachiita zvemitambo senzira yekutaura nezvedambudziko iri uye kukurudzira kuti vechidiki vasaite izvi. Kuda kunze anoshanda akazvimirira semubatsiro wevanhu vanosangana nematambudziko akasiyana siyana kana kuti counselor muchirungu. Anoti zvimwe zvinoita kuti dambudziko rekunwa nekuputa zvinodhaka ritekeshere inyaya yekuti vanhu vakawanda havatori nyaya yeutano hwepfungwa sechinhu chakakosha, achitiwo zvakakosha kuti hurumende ikoshese nyaya iyi.
Tinokumbirawo kuti government yedu isete budget yakangotarisana nezvemental health.
Dambudziko rekunwa nekuputa zvinodhaka kunyanya nevechidiki riri kukura munyika zvekuti kunyange mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vave kugara vachitaura nezvenyaya iyi. Kunyange hazvo mapurisa akaparura chirongwa chekusunga vanotengesa uye vanoshandisa zvinodhaka, vamwe vanoti izvi hazvizi kunyanya kubatsira sezvo paine maonero ekuti vanhu vanopinza nekutengesa zvinodhaka munyika vane ukama nevakuru vakuru. Nyanzvi munyaya dzezveutano dzinoti vanoshandisa zvinodhaka vanoda kuenda kumunzvimbo dzekuvabatsira kana kuti rehabilitation centers, kwete kuendeswa kumajere. Mwedzi wapera, bazi rezvekubudiswa kwemashoko rakazivisa kuti hurumende iri kusendeka parutivi mari inosvika mamiriyoni mazana mashanu kana kuti 500 million yemari yemuno yekurwisa dambudziko iri, kusanganisira kuvaka nzvimbo dzehurumende dzekuti vanenge vaine dambudziko iri vanobatsirwa. Pari zvino nzvimbo dzakadai dzirimo munyika hadzidzi dzehurumende uye vakawanda vanoti dzinodhura. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzanai Musengi.
Vamwe vagari vemumasvingo vave kutyira kutapurirwa chirwere chekorera icho chiri kupararira nenyika yose sezvo vachiti kanzuru yavo iri kutadza kuvawanisa mvura yakachena. Asi kanzuru iri kunakurira nyoka menyu kukambani yemagetsi yeZESA ichiti haisikukwanisa kuchenesa mvura nekuda kwekudzimwa dzimwa kwemagetsi. Godfrey Mutimba anoti panyaya inotevera.
Vamwe vagari vanoti vave nesvondo rose vasina mvura, zvinonzi nemumwe mugari amaisungano zvaraibwa nashe zvinogona kupinza utano hwavo munjodzi.
Dambudziko remvura ratishungurudza zvikuru, kunyanya takatarisana nedenda rekorera riri kutenderera richifamba ende mudunhu redu remasvingo provhinzi rapinda. Saka chiri chiri kutishungurudza zvikuru kuti hatava ne7 days tisina mvura padenda riri kudongorera, zvinova zvichaisa upenyu zviri kuisa upenyu hwavanhu vazhinji padambudziko.
Izvi zvatsinirwawo navakabva mugwadi vanomirira kodzero dzevakaremara.
Upenyu hwavanhu vakaremara vazhinji vacho kana kuti tongoti 99% haigoni kurarama isina mvura, bhikozi vanenge vachida kuti vazhinji vacho vanenge vachida kuklinwa nguva shoma shoma kuti vagare vakatsvinda. Saka zvoreva izvo kuti kushayikwa kwemvura iwo vasingagoni kuinda oso kuzvibhorani zvoreva kuti upenyu hwavo hwava panjodzi. Takatarisana nekorera iri kukwira zuva rimwe nerimwe, tikatarisa mastatistics acho ari kukwira zuva rimwe nerimwe, zvoreva kuti upenyu hwacho hwavo hwava panjodzi. Zvoreva kuti dzimba dzavo nenharaunda dzavanogara dzatova breeding system youmhutu kunokonzera chirwere chakaitisisa icho chanetsa munyika yedu.
Vagari vakawanda vave kunochera mvura kuzvibhorani nemamwe matsima asina mvura yakachena, izvo zvinogona kuzokonzera kupararira kwechirwere chekorera. Sadzigara vesangano rinomirira vagari mumasvingo vatobasi mbetu vati havasi kufara nemamiriro akaita zvinhu.
Sevagari rine kutsutsumwa kwakanyanya nenyaya yekushayiwa mvura mumasvingo eben. Saka isusu sevagari tiri kukumbirawo kanso kuti ibatsire panhau yakadai yekushayiwa kwemvura. Tava ne7 days tisina mvura. Munoziva kana kusina mvura zvirwere zvakawanda zvinogona kuva korera inogona kutibata tikaparadza guta.
Meya weguta remasvingo vaColin Maboke vati vakagara pasi nekambani yeZESA svondo rino vakawirana kuti isadzime magetsi kunzvimbo inochenesa mvura kutanga nhasi.
Kana zvikaramba zvakadaro vakasazochinja kutorana kwavatakaita navo pachava neshando kwenenge yavapo maererano nemvura kuya kwayo. Asi zvisina izvozvo, totsvaga imwe source of power yemasola. Tiri kumboita ongororo netsvakirudzo yekuti zvinofamba sei nokuti purosesi yacho inoda mari yakawanda.
Vatiwo vari kuita tsvakurudzo yekuona kuti vangashandisa here simba remagetsi kana kuti sola kuchenesa mvura. Mutauriri wekambani yezesa wa George Manyaya vati hawakwanisi kutipa divira wapanyaya ii vachiti wanoda kutanga wataura ni vashandi wekambani yao wekumasingo kutivanzo kutichichi kutora nzimbo. Sichakadaro umachoko wakabulisi wanebazi rezo utano vanu makumi masano ni watanatu kana kutu 56 wano kungiwa kutu wakabatwa nechi wereche kolera nezuro izo sasita uandu wabatwa nedenda ili mnika yose pachuurule gumine vano umwe kana kutu 1017. Pane vangu wakabato apa, pane gumi vari mumusha we Glenview, kumi ne vashanu kubudiriro, vatanu atukudzivarasekwa, ne vaviri kuota Falls mukudari gurure Harare. Vaviri wakabato kuchipinge, kumi ne mumwe kwa Mutare, mumwe chete kumudzi, pamwe ne vapfumba mukuchimani mani. Vanhu vatanhatu vakafane chiwere ichi munyika, kunyange uwandu uhu unogona kunge wakakura, sezvo pachiri kuvhenekwa imwe mitumbi kuti yakafane chiwere ichi here. Mutauriri webazi rezveutano vaDonald Mujiri vari kutenda kuti nyika yakatasana nedambudziko rekupararira kwechirwere ichi, asi vati vakagadzira zvakakwana kurapa varwere muzvipatara.
Chirwere kana chataura kuti paita chirwere chakati, Ministry of Health and Child Care vanobva vaitwa activate vanhu vava kumaprovinces kuti vachidzidzisa vanhu kuzvibata utano kuisa maoko kuti zvakanaka kuboirisa mvura zvose zvinoenderana nekudzivirira chirwere. Izvo zvikwese kwatiri kutaura votori nevari kudzidzisa vanhu kuti vaite utano kudzivirira kwechirwere chakaita sekorera.
Vatendawo kuti kune vamwe vanhu vekunyika yemozambique vakashaya nechirwere ichi munyika, vachiti hurumende hairambidzi kurapa vanhu vekunze kwenyika muzvipatara zvayo. Korera inokonzerwa nekunwa mvura yakasviba kana kubata zvekudya nemaoko ane utachiwana. Vanhu vanokurudzira kugeza zvekudya nemvura yakachena uye kuifashaidza. Vanenge vatanga kuita manyoka asingapere vanokurudzirwa kumhanya kuchipatara sezvo chirwere ichi chichiuraya chikanonokerwa. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Kunyange hazvo paine bumbiro, paine budiriro yaitwa pasi rose mukuchengetedza kodzero dzengochani, ngochani dzinoti dzichiri kusangana nerusarura uye kushungurudzwa zuva nezuva muZimbabwe. Apo Zimbabwe yabatana nepasi rose mukucherechedza zuva reUnited Nations International Day Against Homophobia, Biphobia and Transphobia. Sangano rinomirira ngochani muZimbabwe reGAUS rabatanawo nepasi rose mukuumba nyika ine mudingindira rakanangana nekuumba nyika isina ruvengo kana kuti ine ruvengo rushoma nerudo rwakawanda. Apo mamwe mapoka evanhu ari kuti tsika iyoyi haifaniri kuregererwa ichienderera munyika.
Munguva yekushanduka kwezvinhu, apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaka chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vari kusimuka nhasi vakananga kumusangano wenyika nomwe dzakabudirira kana kuti G7 Summit kuHiroshima, Japan. Asi vanonzi vachadzoka nemusi wesvondo kuzosangana nevebato remaRepublicans kuti vavirirane panyaya yekuti hurumende yavo ibvumidzwe kukwereta mari yekubhadhara zvayakatenga mubudget. Musangano weG7 unotanga nemusi wechishanu uye uchapindwa nenyika dzinoti United States, Canada, France, Germany, Italy, Japan, Britain negungano reEuropean Union. United Nations inoti iri kutsvaga rubatsiro rwemari inosvika mabhiriyoni matatu kubatsira vanhu vekuSudan uko kune hondo inotyisa pakati pemauto ari kutungamira nyika nechimwe chikwata chemauto chakapandukira hurumende. Vanhu vanodarika mazana matanhatu nemakumi manomwe nevatanhatu kana kuti 676 vafa uye vanhu vanosvika zviuru mazana mapfumbamwe nemakumi mashanu kana kuti 950,000 vatiza misha yavo. Muchirongwa chedu chatinotarisa zviri kusangana nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika, svondo rino taita rombo rakanaka rekubata mutauriri wesangano International Organization for Migration, Amai Fadzai Nyamande Pangeti, pamusoro pezviri kuitwa nesangano ravo mukubatsira zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa zvine magwaro eZimbabwe Exemption Permit. Ngatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Aiwe minotarisira kupa vachadzoka rubatsiro rwatinowanzopa vachangosvika. Rubatsiro urwu runowanzosanganisira chokudya, zvekuti vashambadzike kana kuchengetedza utsanana, mari yekufambisa nerubatsiro kubva kuna vanachipanga mazano, kunavo vanenge vashungurudzwa nemafambiro avo kusvika kuno kumusha, yatinoti immediate post arrival assistance.
Muri kushanda pamwe chete nehurumende here pabasa rese ramuri kuita iri, uye muri kuibatsira nenzira dzipi?
Basa rese ratinoita sesangano reIOM ndere kubatsira hurumende mukugadzirira kudzoka kwezvizvarwa zvemuno. Mazuva apfuura aya takabatsira hurumende kuti iite hurukuro kuSouth Africa kuti tizive kuti vangani vanotarisira kudzoka kumusha uye kuti vanoda rubatsiro rwakadii. Zvakawanikwa muhurukuro iyi zvava maoko ehurumende. Vachashandisa magwara ayo kuti vagadzirire kuuya kweavo vari kuSouth Africa.
Munotarisirwa kutanga riini kuchidzosa vanoda kudzoka kumusha kuvabatsira kuvadzosa kumusha?
Urongwa hwese hwokubatsira huchatanga kana mari dzichinge dzawanikwa. Pari zvino tiri mushishi mukutaura nevatinoshanda navo kuti mari dzekutanga basa iri dziwanikwe. Tiri kushanda pamwe chete nemapato esangano remubatanidzwa wenyika dzepasi rose kana kuti United Nations kuti tiite mudeme mudeme tichibatirana kuti basa iri riendeke.
Tinoona kuti IOM yagara ichiita basa rekubatsira vanoda kudzokera kunyika dzavo pasi rose. Musiyano uri papi pabasa iro ramagara muchiita neiri rakatarisana nemi rezvizvarwa zveZimbabwe zvine maZimbabwe Exemption Permit?
Sangano reIOM pasi rose ragara rinobatsira vane chido kudzokera kunyika dzavakazvarirwa asivo vasina mafambiro, yatinoti assisted voluntary return. Kudzoka kwevari kubva kuSouth Africa vane maZimbabwe Exemption Permit kana kuti atinoti maZEP holders rakadaro kufanana nezvirongwa izvozvo zvatinowanzoita. Asi reZEP rakarerekera pakubatsira hurumende mubasa rekuti vane maZEP permit vadzoke mune zvakanaka uye kuti titarise kuti vanozoitei kana vachinge vadzoka, uye nekuti kwavanosvikira kwacho vachanotambirwa mune zvakanaka here pavanodzoka.
Totarisa ivo vari kudzoka kumushava, ndezvipi zvavari kutiwo dai vabatsirwa nazvo nesangano renyu uye nzvimbo dzipi dzavanoda kunogara?
Vazhinji vakatarisirwa kudzoka vanoti vanoda kunogara kumaguta nekuti ndiko kunogona kuwanikwa mabasa kana mikana yekutanga mabhizinesi. Vanotaura ivo kuti vanoda rubatsiro nepekugara, zvipatara kana kuti zvinoenderana neutano hwavo, chikafu nenzvimbo dzevana dzechikoro.
Aho vanga vari mutauriri wesangano reInternational Organization for Migration kana kuti IOM, Amai Fadzai Nyamande Pangeti, vachitaura vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Muchirongwa chedu cheLife Talk Diaspora Forum na 8 PM nasi tiri kuita hurukuro inotarisa mamiriro akaita zvinhu panyaya yemagwaro eZimbabwe Exemption Permits. Tine hurukuro nemasangano ari kubatsira zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa izvi. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Mutungamiri wenyika yeMozambique vaFelipe Nyusi vasvika munyika nhasi murwendo rwemazuva matatu. mutungamiri webato RCCC vaNelson Chamisa vanoti vapedza urongwa wekutsvaga vachamirira bato ravo musarudzo. Tashuka kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu, tokusiyamina mutungamiri Nkomo munaudze isindebele.
Soku izika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kweza kusihlwa mthwakazi ngolwesithathu mhlaka 17 kuNkwenkwezi 2023. Igama lami nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Isisini ezanu-PF ye-dictatorship. Kodwa ke ngase siqhathanisa ke umnankagwa lo mgabe. Umnankagwa ukhanya eyiwesi dictator okudlula umgabe.
Abebandla le-CCC batshele umhlangano wamalungelo oluntu oweGeneva Summit for Human Rights and Democracy ukuthi umbuso kamongameli Emmerson Mnangagwa mubi ukwedlula okamuyi uRobert Mugabe.
Lonyaka ilanga le-Ida Hobbit lithakazelelwa ngaphansi kwendikimba ethi Together Always, United in Diversity. Indikimba ibalulekile ngoba amalunga e-LGBTIQ community aqhubeka ebandlululwa.
Abathandana bebulili bunye, abelesbian, gays, bisexual and transgender, LGBT, bakhala ngokuthi eZimbabwe lokhe besabhekane lokungananzwa kwamalungelo abo. Umongameli Filipe Jacinto Nyusi wakwele Mozambique ufike eHarare namuhla kuhambo lwakhe lwensuku ezintathu lokwethekelela eZimbabwe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli Filipe Jacinto Nyusi wakwele Mozambique ufike eHarare namuhla kuhambo lwakhe lwensuku ezintathu lokwethekelela eZimbabwe. UNyusi ukhangelelwe ukuqhuba inkulumo losowabo umongameli Emmerson Mnangagwa ezokuqinisa ubudlelwano kuzivumelwano eziningi-ningi ezalotshelwana ngamazwe omabili esebenzelana phansi komanyano weZimbabwe Mozambique Joint Permanent Commission Cooperation. Amazwe omabili alobudlelwano obuqinileyo obaqalisa ngesikhathi esalwela ukuthola uzibuse. Lalapho esethole uzibuse eleZimbabwe lancedisa kakhulu ele Mozambique lapho se lilempi yomteni yababelwisana lohulumende aberenamo. Isikhulumeli sebandla le-CCC uNkosazana Fadzai Maere utshele umhlangano omkhulu obuhlaziya isimo samalungelo oluntu emhlabeni jikelele oweGeneva Summit for Human Rights and Democracy oqhutshelwe kwele Switzerland namuhla ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa ungumbusi omubi ukwedlula umuyi uRobert Mugabe. Umhlangano lo ungenwe ngabalwela amalungelo oluntu labamabandla aphikisayo abavela emazweni achiyeneyo. Abaningi babo bebekhala ngokuthi amalungelo abantu ayephulwa mahlayana emazweni abo. UMayere uthe uMnangagwa ubopha abaphikisa umbuso wakhe mahlayana wathi ukuhlukuluzwa kwabantu eZimbabwe kuqhubeka kusiba kubi. Sixhume ukhansila we-CCC kobulawayo uMnumzana Edwin Ndlovu yena othi amqodo amazwi kaMayere.
umbuso webandla lezano PF uvele wona ungwe dictatorship. I-system yezano PF unge dictatorship. Kodwa ke nxa sesiqhathanisa ke umnankagwa lo mgabe, umnankagwa ukhanya eyiwesi dictator okudlula umgabe. Sakhangela izinto esizenziwe ngumnankagwa ezimbi ngesikhathi esifitshane ethethe umbuso ngodlingo 2017 sezizilenge kakhulu. So sokuthethusayo sokukhanya ukuthi umnankagwa uwesi udlula umgazi and singakhangela imbali umnankagwa ngesikhathi segugurawundi nguye ayengumminista okhangele ngama-CIO inhloli abantu benyamalala abantu bebulawa siyakhangela sefake oba uminister of defence njalo kwiminyaka edlulileyo yikho kwakuqunywa khona abantu izandla kuthiwa long sleeve short sleeve. Na eduze lo mbuso umnankagwa avela kwenzayo kuwesi kube udlula okamgaza ngamafitshane sengathi umnankagwa ebevele yisigijini sobubi embusweni kamgabe ngokunjalo-ke bengumntwana ofunde wamasa kakhulu-ke ububi le-detectorship yikho sesibona kwakho umbuso-ke usumubi usuwesi okudlula okamgaza.
Ungapha imizekeliso embili emithathu baba Ndlovu lapho ngabamba khona uthi hayi umgabe kazange akwenze okunje kodwa umnankagwa uyakwenza.
Ngikakhangele udaba luka Job Skhala osekwanise umnyaka evalelwe engakhitshwa bail engetheswa kumbe icala lemeda engetheswa kumbe icala lerephu engetheswa icala elinzima kakhulu kumbe le-treason asomacala wetheswayo kodwa uvalele kuze kufike lamhlanje kuzaze kufike ukhetho evalele uJob Skhala yinto embi kakhulu yena leyo. Bese sikhangela le bhili yena le efuna ukuvalela inhlanganiso ezizimeleyo ukuthi zisebenze zikhululekile elizweni ibhili esifakwe nguhulumende ka-Emmerson Mnangagwa ibhili engazange ibe khona ngesikhathi sikamgadi ngokufutshane kwakhona khona lokhu iyatshengisela-ke ukuthi umnankagwa-ke ulocuku-ke uyadlula umgabe khatshana-ke nge-detectorship.
Umnumzana Edwin Ndlovu ngukhansila webandla le-TCC koBulawayo. Sixoxe njalo lelunga le-ZANU-P F umnumzana Belief Gawule yena othi kavumelani lamazwi kaMahere.
Mina kuyangidanisa kakhulu okumangalisayo ukuthi uthole umuntu weZimbabwe ohamba esiyakhuluma kubi ngomongameli welizwe ngoba uyi-opposition ngoba ufuna ukuthi izinto zikhanye zizimbi elizweni ngalokho akukhulumayo kumbe njengakhona ukuthi abantu abanye bahamba besiyacela ama-sanctions ukuthi ilizwe leZimbabwe kufanele kukhuluma kubi ngelizwe lakho. Kodwa angiyali ukuthi umuntu ilungelo umuntu lelungelo ukuthi akhulume iloba nanjani ngobani. Kodwa-ke into engidanisayo ukuthi sizame ukuthi sakheni ilizwe lethu nangomuntu ophuma esiyaphandle esiyakhuluma ukuthi umnankagwa mubi kwedlula umgazi. Uyazi khonokho kuyadanisa kakhulu ngingakhangela ukuthi into yena le ayikhulumayo khangela ukuthi ngemva kwazi kokuthi umnankagwa sengenile esihlalweni ngesikhathi esiqedisa umbuso kamgaza ukuthi wamukele njani abantu be-opposition kunye labo-Tsvangirai wahamba waze waba ufinyelela la ezindaweni zabo begula o-Tsvangirai wahamba wabalaphisa khona ngale zama ukuthi kuhlangane abantu besebenze ndawonye wavumla ngitsho lokuze nama-political parties amuntu ahlale phansi alungise iindaba zabo ezihluphayo i-Poland wayenza konke akwenzayo ukuthi avumele ukuthi elizweni kube lokukhululeka. UMahere ukhuluma khonapho kuyikuvuleka kwespace sokukhuluma kuhle ulungelo loluntu okuvulwe ngumnankagwa ngesikhathi sikamgaza abantu babekhuluma bekuthalaza.
Abe-TCC bathi okunye okuveza ububi bombuso kamnankagwa yikuvalelwa kukaSkhala ejele leChikurubhi lapho asefikisa khona umnyaka encitshwa ibheyili encitshwa ithuba lokuthi akhululwe ngebheyili amacala akhe sathonisiswa.
UJob Skhala ngumuntu owahamba emakhothi ebotshiwe ikhothi angazi ukuthi lapha mina ngibona ngani kule kumele sihlonipheni ingatsha ezintathu zikahulumende i-judiciary legislature le-executive kodwa nxa sokuzakhanya sokuzadingeza indlela ukuthi umnankagwa aphinde phinde ephenduke elwa ngumantshi aiva umujaji, aiva uprosecutor, general, ngezi hindi aengeni na industry. Kati ngani kutuwa sikulima nge rule of law. Kungani sikulima nge rule of law. Rule of law, yes, kona Zimbabwe, elizo ndetu. Yaje banana republic lei. So kumele unanda kwa kwa engine kote tikulula nusikana. Kuyitala nakala. Iko kumele kwa ufuna opposition.
Umnumzana Pilif Kaule, lilu ungalezano PAF. Umkhokheli webandla le-TCC umnumzana Nelson Chamisa uthi luqhutshwa kahle uhlelo lwe-consensus candidate selection olokudinga abazamela ibandla lakhe kukhetho olukhulu lwelizwe oluza kwenziwa lonyaka. UChamisa utshele Studio 7 ukuthi sebeqedile uhlelo lolu endaweni eziningi ngaphandle kwakoBulawayo laseHarare. Uthi uZulu uzakwaziswa kunsukwana ezilandelayo amabizo alabo abazancintisa bemele leli bandla endaweni ezithiyeneyo. Uphinde wathi ibandla lakhe likhulumisana lenkokheli yezwekazi laseAfrika, ikakhulu ezansi yalelizwekazi mayelana ngalolu khetho. Uthi kumele kuqhutshwe ukhetho olukhululekileyo lonyaka ukuze kube lentuthuko eZimbabwe. Kodwa uChamisa walile ukuveza amagama abakhokheli asihlangane labo. Umongameli Emmerson Mnangagwa yena uthi ukhetho luzaqhutshwa ngendlela ekhululekileyo. Sixoxele umnumzana Sithan Chirodza, isikhulumeli se-TCC koBulawayo, ngokwenziwa nguChamisa kuzwekazi le-Afrika.
I-diplomatic offensive iqakathekile kakhulu ku-Southern African Development Community eSADC ngoba kulezinto eziqakathekileyo ezisilela kwelethu okuthi abantu abavela phandle kwelizwe kumele bazwisise. Okokuqala, i-voters role e-ZEC ngoba sibona ukuthi i-ZEC ithuba ngokuthi sokukhanya kuyisiphamaso samabutho awelizwe. Kukanti-ke amabutho elizwe kumele asebenze njengonompembe kanobhutshuzwayo. Nxa kudlala lokhu izinguqu laphana, unompembe nxa etshaya impemba yakhe uyabe ekhayelela ukuthi unompembe kala hlangothi, kala bandla, kala team yebhora abe eyisekela umbeni eyifeva nxa sikhuluma ngesikhiyo. But okwenzakala phezweni ukuthi amabutho sokhanya vele aseyelana le-ZEC, njalo amabutho ayabe ekhuluma mgceke ukuthi basupporta izani. Khonokho kubi, yinto yokuthi abantu emhlabeni kumele babekwazi ukuthi kukhona lapha ezweni.
Ukhomba njani nxa sikhangela ezokhetho oluzakwenziwa lonyaka?
Okunye futhi udlakela lolu silubona lusetshenziswa ikakhulu abantu be-ZANU PF bechaya kumbeni lokubulala amalunga e-Citizens Coalition for Change. Lokho cela even khonoko khunywa nguChiwenga onguye umsekeli kaMnangagwa ekhuluma esethusela amalunga e-Citizens Coalition for Change. Sikhangele futhi ukubotshwa kwabantu wabo Job Sikhala labo Jacob Ngalivumi, ukuthi konke khonoko kungenisa ukwethusela ukuthi abantu abakhululekanga lapha ezweni ukuthi bakhampeni. Okunye futhi ukuthi imihlangano amarali ukuthi abantu behlangane bekhululekile. Sibona ukuthi kulelizwe vele akukho abantu sebezicabanga ukuthi kwesinye isikhathi enxa umgabo wayengcono kulalo ndoda kusadalale okhona okakathesi.
Umnumzana Swithan Chirodza, isikhulumeli se-TCC koBulawayo. Lanxa sekube lentuthuko emhlabeni jikelele ekulondolozweni kwamalungelo abantu abayizitabane, eZimbabwe lokhe besabhekane lodubo lokubizwa ngamagama bekhangelelwa phansi njalo lamalungelo abo engahlonitshwa, kubika uMavis Gama.
Ngesikhathi eZimbabwe limanyana lamazwe omhlaba ekunanzeni ilanga le-United Nations International Day Against Homophobia, Biphobia le-Transphobia mhlaka 17 Nkwenkwezi, abe-Gays and Lesbians Association of Zimbabwe bathi basebenza gadalala ekuqhuqhuzeleni ukudalwa kwesimo esingelanzondo kodwa esilothando. Umqondisi enhlanganisweni ye-Girls uChesterfield Disamba ulandisa ngokuqakatheka kwalolu suku olwabekwa eceleni ngabomanyano wamazwe omhlaba iUnited Nations.
It's a day that we commemorate and reaffirm and reflect upon issues to do with equality.
Lusuku esikhumbula ngalo njalo siqinisekisa kabutsha ngezindaba eziphathelene lokulinganiswa kwamathuba, ukungabandlululi kanye lokuhlonipha bonke abantu ngokunganaki ubulili noma ubunikazi bobulili.
Omunye wabaphila lesimo sabathandana bebulili bunye, uProsperity, uthi leli langa linanzwa ngenhloso yokugcizelela amalungelo e-LGBTIQ community. Uthi leli langa libuya njalo lincedise ukukhuthaza uzulu umhlaba wonke jikelele ukuba ahlalisane ngokuthula njalo emukele amalunga e-LGBTIQ community.
Lonyaka ilanga le Aida Hobbit lithakazelelwa ngaphansi kwendikimba ethi Together Always, United in Diversity. Lindikimba ibalulekile ngoba kuzwekazi le-Afrika lasemhlabeni wonke amalunga e-LGBTIQ community aqhubeka ebandlululwa.
Lokhu kugcizelelwe nguStewie LaSavage okhuthaza uzulu ukuba axhasane labakulolu hlangothi lwe-LGBTIQ.
Gimi i-Aida Hobbit lilanga elihle kakhulu ngoba lilanga phakathi kwamalanga amaningi kakhulu lapho esingathola khona ukuzithakazelela ubuntu bethu, esingathola ukuzithakazelela njengabantu abahlukene labanye singela kwahlulelwana.
Kodwa uzulu weZimbabwe ogoqela umnumzana Michael Mpala uthi akwamukeleki lokho okuthiwe yilabo abayizitabane elizweni.
Mina ngombono wami ama-human rights civil kodwa isinto sethu asikuvumi.
Lanxa isisekelo sombuso singakubekanga sobala ukuthi kulicala ukuba yisitabane, asikuvumeli ukuthi bachade laba bantu ezinkonzweni loba emithethwandaba. Umongameli Emmerson Mnangagwa watshela umhlangano we-UN General Assembly ukuthi lanxa kulilungelo labo abayizitabane ukulandela izifiso zabo, yena lohulumende wakhe bezolandela okumunyethwe isisekelo sombuso sona esingavumeli ukuchada kwabantu bobulili obufanayo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Amapolisa athi namuhla abophe abacatshangelwa ukuthi ngamasela abayisishiyagalolunye kobulawayo ababikwa bebehlasela izakhamizi ikakhulu emalokitshini, njalo omunye wabo ngusomabhizimusi we-Plumtree umnumzana Limukani Khupe ohlala e-Range Mall. Isikhulumeli samapholisa kobulawayo umnumzana Bednico Ncube utshengise intatheli zindaba izibhamu ezibikwa bezisetshenziswa ngababotshiweyo, ezinye zazo zingezokukhohlisa, kwathi izibotshwa lezi lazo zabukiswa emphakathini. Uncube ukhuthaze izakhamizi ukuthi ziqinise amafasitela lezivalo ngama-burglar bars ukuze zivikeleke. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxelo umnumzana Ambrose Sivindi, umgcinisihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association.
Wena wokuqala umsebenzi omuhle singathi wenziwe ngamapolisa bakobulawayo siba nohlupho olukhulu labona abantu abagamele iziqhiwo lezi zihamba zitshintshela abantu, ezirobha abantu, zihamba zitshintshela abantu ezindlini. So-ke bona bani abantu abakhanya bebanjiwe lanxa kungavele ekhotha ukuthilo kodwa iqiniso lokhu umsebenzi omuhle sibona ngathi kuzehlisa inani labantu ade kumele kuqala ukuxokozela phandle lapha. Njalo sithemba ukuthi engxa yamapolisi engaba labo bangathola abanye babo ngoba bazabe ngxa ye-information bureau bangayithola. So kuyajabulisa ukuthi-ke njalo sesifisa ukuthi njengezakhamizi yasisebenza kuhle amapholisa nxa kulento enjalo esigame ehlaza amapholisa asiwathiyela besenza umsebenzi ukuba ngathi sisisinde empilweni yethu, singajenzile impahla zethu, njalo singabulawa ekuhambeni kwethu.
uhlupho lwamasela la ahlomileyo singathi beluvele lubhahile yini edolobheni lakobulawayo?
Yebo, uhlupho lukhona ngeke ngazi ukuthi uhlupho lunenkodo livele siyeza lapha lalapho uzakuthiwa abantu lakikhona abakulanda abathala amahluka nabakulezimbaleza bagcwele igaa lokuzothi ababonele ngalo babonele ngalo babonelele ngalo. So-ke singathi thina uba khona bakhona. So-ke ngileqiniso lokuthi laba abanziwe kuzehlisa inani siyethemba lokuthi engxenye labanangaba abantu abazabanjwa, kodwa-ke uqiniso ukuthi abantu basebenzi naye kwazi ubulawayo omhle kamsibanjalo abaningi bayathokoza ngoba ambone ukuthutshela laphana abantu ukuthi abaizobakhangela xa akwatshentoyena abantu zamala umkhangela usiyeni njalo amaseko ngabanje abanye akatiumbili kancane banjalo abantu bakhona kuye kungathi kubethi umoya kancane kodwa ambone ngathi hayi inani lizakwehla ngoba kanti zingasesebenzi ngoba zahambe yonke sabantu engele ezindlini thathela impahla zabo.
Ye, sibonile njalo amapholisa exwayisa abantu ukuthi beqinise ukuvikeleka ezindlini zabo befaka ama-butler bars emawindini lezivalweni. Kulula yini lokhu kuningi lezakhamisi?
Esingathi thina kungathi kungalula ngenxa yokuthi impilo inzima, kodwa eqinisweni ukuthi ivele kahlesi indlu yomuntu fane sizivile namabhazi ngiyavuma ukubana abe khona sibe neqiniso lokuthi le minyango ethekhi okuzayo siyafaka sibe lamawenilana aphakathi ngoba kuqakathekile. Njalo sethina khona bofudi vele indawo ezinye sesikhuthaza abantu lezimota zethu enzine abantu balalisa imota phansi kuze ziqeziwe khona kubana sekubalekele nxa ungavi imota ziye emakhapasi lo kuhamba nje kusuku kakhulu sekubalekeleni ngoba abantu kulesukubabulawa namagesi amasikhathayo engekho abantu amasela kukathathe ithuba khonaphana. So kuqale sikuxwayiswayo sikwenza kube njengalokho siyavuma ukuyenza khamidasa sibe lo mlanda sihlale nethindini kodwa sivikele ukuthi wentelakile amasela.
Singathini ngokunikwa amalayisensi wembhobho? Sibona ukuthi lo omunye kuthi busemthethweni.
Kuba kuhlungu ukuthi nxabansebenzele leyo mbhobho sebesebenza ukuganga, kodwa-ke siyaxwayisa kakhulu ukuthi engxenye labaphoyisa kathi ezixabe zambufe abantu kaphana abantu bagcina imbali yomuntu kakahle kuye ngaba ngosomabhizimusi-ye kodwa bagcina thina imbaleke kakhulu bayigcinisa ukuthi iyisimo bani, kodwa sizama ukuthi singeza kubalekela lokho umbobo ngawunika abantu bakhanya kodwa kuqakathekileyo ukuthi izinto yezakhamizi sifulele amehlo sinanzelele laba abantu esibabonayo ngathi siyabacabangela amapholisa abekwazi kakhulu kana abantu abalembobo lezikhali zamabhemba laba sibathile amapholisa masinyelelwa abantu ngoba impilo zethu zikhathiseazifikeleke lezi ziphiwete sesikwanjala amapholisa ukuthi abasikhubeki ngomthanzi omuhle babambe ezinye ziphiwe ezikhona phandle ezingabe zifele ngoba zikhona eziseleyo phandle.
Umnumzana Ambrose Sibindi ngumgcinisihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association ubexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7. Sokuqhamuke umkhuhlane woqhuqho lamaqhubu ezifuyweni osubulele inkomo zabahlali beMangwe leKhesi. Abafuyi benkomo abanengi bathi sebehlalela evalweni besesabela izifuyo zabo ukuthi zizaqedwa yilumkhuhlane. Kubika uEzra Chisa Sibanda.
Zikala ezimathonzi zakamizi ngolahlekelwa zinkomo zabo ngalomkhuhlane. Umnumzana Bhunu Ndlovu wakonhlupho eKhezi ube nenkomo eziningi isibaya sesivalwa.
Ezinye zatshontshwa endendomnyama kade senzelele 2. Ezinye kobe ezingu-2 zona zivele ziyaqhuqa kuthembisa ukuthi zizaphila. Umkhuhlane welamskini inkomo yazibona ziphomba ukuphuma amapundupundu. Ayilamskini yona leyo ezinye phomba ukuzifela ungakwazi umkhuhlane okhona yiwuphi.
Nonzana Sikhwini Moyo wekhalanyoni emangwe layo udabukile.
Nende nkomo ezingu-7 ezintathu zafa ngalowo mkhuhlane wokhuqa lo owelamsamba. Khona lonyaka nalodluleyo kube le drought ngilahlekelwe futhi ngezinye inkomo angisakwazi ukuthi ngenzeni.
Usobhuku Inozencube weMambale koChief Bango uthi inkomo ziphelile esigabeni sakhe ngomkhuhlane woqhuqho.
Ziyafa kakhulu inkomasi sethu. Inkomo zifikelwe yimikhuhlane eminye sikade siqala ukuyibona lamskini. Engakanga kuthola ukuthi i-veterinary ayiyazi.
Umkhuhlane welamskin uvame ngesikhathi sezulu kodwa uhlasela inkomo nanxa kuqanda. Uthi usebenzela ugatsha lukahulumende lwe-veterinary services uchaza ngalo umkhuhlane.
Umkhuhlane othile inkomo ubangela ukuthi zibe namakhulu ngoya kwesikhathi nxa usakubhalisa kodwa kuyabe kunamakhulu kuyaba lethi sithi i-fever i-high temperature ibe isithuthi inkomo uboya bumile bantu kuyama ukudla kasi ukwehlula ukudla ngoya kwesikhathi sokubhalisa amakhulu umzimba wonke sibe ngenye lapho yabe i-serious inkomo ngeke uya ukudla qinisifo.
Uyaphambili echaza ukuthi umkhuhlane lo ubangelwa yini njalo memethe kanjani kuzifuyo lokuthi abafuyi bangawelapha njani.
Umkhuhlane ubangelwa igciwane le virus ibangela umkhuhlane lo ngathi mabili amavirus angkhona. Zona kufana zinikezwa ngama-bites njengama-mosquito khona okulumayo ngesikhathi nangabe kuyatshisa. Uma kuthe usuqhambukile umkhuhlane lo ezigulayo ziyelatshwa ulatshwa ngumkhuhlane i-antibiotic enjengepenicillin.
Abafuyi bakulomhlubulo bathi akula ma-ofisi e-veterinary services aseduze nalapho abahlala khona ukuthi basizakale ngokujova kwezifuyo zabo ukuthi zivikeleke emkhuhlaneni ehlasela izifuyo zabo. Ngimele Studio 7 eKhezi, igama lami ngu-Ezra Jesus Banda.
Esigabeni sezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe namuhla sixoxa lonkosazana Sazini Malaba ohlala eBilitane olinhlanganiso elwela ilungelo labesifazana njalo eqhuba inhlelo ezijiyeneyo eziphathisa abesifazana laba. Nangu exoxa lo Gibbs Dube weStudio 7.
Umsebenzi engiwenzayo ngokuncedisa abantu abaswelayo ekhaya kwelakithi eZimbabwe lokuthuthukisa omama nje abalapha eEngland kanye laseZimbabwe, sithuthukisana sincedisana sibambisana entweni zonke esizenzayo, ama projects ukwakha izifuyo into ezifana nalezo.
Singathi ke uhlelo lolu lubizwa ukuthiwa kuyini nxa ungasitshela nje jule khona?
I-organization yami ibizwa kuthiwa yiMthwakazi Queens lapha e-UK, e-England engikhona. Kodwa eZimbabwe sibizwa kuthiwa yiMathebele Queens. Kodwa siyinto eyodwa nje, satshintsha nje kancane ibizo ukuthi kungabi lokungama-clashes okuthile okungaba khona endaweni yaseZimbabwe, ngoba asikho ku-politics, hayi. So sasifuna nje kube sobala khona lokhu kubana, hayi, asithi be-politics thina.
Ngathi ke kuyini okwenzayo kunhlanganiso le?
Inhlanganiso leyi igoqela into eziningi kakhulu esizenzayo baba Dube. Njoba ngishilo ukubana siyathuthukisa omama, so ama projects esesiwenzile over the years yikuthengelana ama properties ekhaya kwele Zimbabwe, yikuthengelana izifuyo. Sike saba le goat project recently, bese yi 40 in this goat project umuntu lemuntu ethola imbuzi ezingu-10. And ngathesi esikukhangeleyo ukuthi end of May siyaqalisa i-cattle project, so siyabe sithengelana inkomo zokufuya ukubana lathi singomama sinje singabe silokhu silinde obaba ukubana yibo kuthiwa babheke lokhu nguye babo sukume semsebenzini lathi kube khona esikwenzayo sincedisa. Asitsho ukuthi sithi 50-50, hayi, kodwa sithi hayi, lathi siyabambisana labo baba siyenze lathi siphakama njengembokodo.
Ye, so likwenza njani nxa kuthi lingu-40 liyabe liyafaka malini kolapho kwenza ukuthi umuntu athole imbuzi kumbe ezingu-10 kumbe iwatch ezingu-10 kumbe
Yeso ama projects ethu esikhathini esiningi ahamba kwebanga esingathi 10 weeks. So siyagrupana sibe ngu-10, igroup ibe le 10-10-10. So i-10 liyana siyachayelana imali every week. So njengokuthi ingxenye imbuzi ezingu-10 nxa for example maybe $500, so every week siyakwazi ukuthi nxa singu-10 siyabe sikhipha $50 sithenge lo okokuqala, iviki elilandelayo sithenge lo wesibili, iviki elilandelayo njalo njalo kuze kuyephela. So ama groups la ebengu-4 esile 10-10 phakathi.
Kuyasebenzeka nxa kunjalo?
Kusebenzeka kuhle kakhulu, kodwa ihlupho esibe lalo kancane ngoba futhi sizangena kuma boergots. Ama boergots lawa siyabe siwathenga kwele South Africa, so sibona ukuthi njengoba siyabe siwathenga kungani kukhatshana kule nto zama transport, ama permit, into ezifana nalezo, so sasesibona ukuthi no, ngcono siqoqe imali. Imali liyana ingathi singaneno sesikwazi ukuthi sikwanile imbuzi zomuntu wonke, sesihambisa ke sesiyathenga zibuye zonke ka-1 sesiqedile. Kodwa ngasemva besikwenza ukuthi sikwenze ngeviki ngoba into zonke besizithenga beziseduze nje eZimbabwe khonaphana ekhaya.
Nxa kuyukuthi kulabantu abafuna ukuthi bangene kuhlanganiso leyo kumele benze?
Bangangena through i-Facebook page yethu iMthwakazi Queen.
uNkosazana Sazini Malaba isizalwane seZimbabwe esihlala kwelePhilithane. Lingayika channel liyalandela uhlelo lweLive Talk Diaspora Forum. Lapho esikhangela khona udaba lwabeZimbabwe abaseSouth Africa abalamaphepha asephelelwa yisikhathi. Olivalelisayo nguNtungamilinkomo Lilale.